Sadaki yakatiregerera vada kutarisa maproblems akaitika kuZimbabwe dzaane makore Sadaki kusvika pakuti vatoita even iva Mugabe kumita kuvaita chairman vacho. Saka ndotinoratidza kuti Sadaki haina basa nezviri kuitika kuZimbabwe. Saka takatatochemawo neBotswana kuti endai munotiisirawo nyaya yedu kuti ndo zviri kuitika kuZimbabwe kuti zvitaurwe. Kuti vasaite kunge ndonzi kuZimbabwe zviri right. Vanhu vari kudzvanyirirwa. Kune nzara. Kune makakatanwa pakapeyo ZANU-PF. Vanhu vakutadza kutogara muchaine chitonwa dzakuna mari. Vanhu vachaita sei. Saka Sadaki izvozvo yakagara yangoti yatiregerera.
Saka imi zvii zvamunoda kuti Sadaki inge ichiita panyaya dziri kunetsa muZimbabwe idzi?
Tinoziva kuti Sadaki imire itaure. Kuti zviri kuitika vataure vamugabe kuti zvamuri kuita zvazvina kururama. Zvinezvi maelections anonzi akuya. Saka Sadaki tinge ichida kuti ibasa rayo kuti vaona kuti kana maelections aitwa maelections anenge ari asina kudzvinyirirana, asina kuchityidzirana, asina kukubirirwa kuita chitsotsi zvetinoziva ZANU-PF inoita chitsotsi inobirira.
Mubvunzo wekupedzisira, makapindurwa here tsamba yamava maendesa kuna vakamai?
Haisiri mhinduro yacho nomali inowanzononoka but mazira atinoita kune mamwe mauyo atinomboendesa zvinotora time but zvatinoziva ndezvekuti vakama vakaiona vasati vaenda kutroika. Tsamba yedu vakaiona, petition yedu vakaiona.